Mangwana nakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri ndira 23, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inodzikisa mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari pamwe chete neparafini.
Vanoda kuuya vachiona huyai muone. Tinongotiudza kuti voda kuuya tongoita zvirona normal security muya muchiona. Nokuti hapana chakavanda nokuti mudzimu unopirwa usiku ndo muroi. Iyoyo ndo gesture iri important yakaitwa navamunangagwa inoudza transparency.
European Union inoti ichatanga kudyidzana neZimbabwe kana yaita sarudzo dzakachena uye ichitiwo inogona kutumira vaongorori vesarudzo gore rino.
Tinotarisira dai vauyawo much earlier kuitira kuti vaone zvinhuvanotanga kuita manomination for tumekampeni kwete kungomira kuzongoona musi weelection day because kazhinji samusi weelection day zvakangofanana nezvaro muchato zvinenge zvese zvagadziriswa asi magadziriro acho anenge achiitwa zvinenge zvakanaka kuti dai vasvikawo nguva iripo.
Vesangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZESIN vanoti zvakanaka kuti vaongorori vesarudzo vekunze vakurumidze kupinda munyika nechimbi chimbi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vazivisa kuti mutero wepeturu, dhiziri uye parafini wadzikira. Peturu yadzikiswa kubva pamasenzi makumi mana nemashanu kusvika pamakumi matatu nemashanu. Dhiziri radzikiswawo nemasendi manomwe parita kusvika pamasendi makumi matatu nematatu. Parafini yaderedzwawo mutero unobhadharwa kuhurumende uyu kubva pamasendi makumi mana kusvika pamasendi makumi matatu nematatu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi zvichabatsira zvikuru vemabhizimisi avo vange vave kudhurisa zvinhu vachitiwo mitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari yakanyanya kukwira. Sangano rembatanidzwa wenyika dzekumawirira reEuropean Union iro rakatemera vamwe vakuru vakuru vehurumende zvirango nenyaya yavaiva pomera yekutyora kodzero dzevanhu rinoti richatanga kudyidzana neZimbabwe zvakasimba kana yaita sarudzo dzakachena uye ichiremekedzawo kodzero dzevanhu. EU yati inotambira mashoko ari kubva kuvatungamiri venyika ekuti munyika muchaitwa sarudzo dzakachena. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vaongorori vesarudzo veEU avo vange vave nemakore vachirambidzwa kupinda munyika nehurumende vakasununguka kuuya kuZimbabwe goro rino kuzoongorora sarudzo. Asi EU inotiwo ichatumira vaongorori kana zvimwe zviga zvairi kuda kuti zvinge zvagadziriswa zvatambirwa nehurumende. Sangano iri rinotiwo rakagadzirira kuvandudza mashandiro aro neZimbabwe ndokunge munyika mavandudzwawo zvinhu. Asi sachigaro weZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana vanoti zvaitwa neEU hazvina chazvinobatsira nyika yeZimbabwe pari zvino.
Mashoko iyo anakosha. Mashoko akakosha mashoko akataurwa navamunangagwa kuti hatina chokuvanza pasarudzo dzedu. Hapana chokuvanza, hapana chatinonyara nacho kana kuti chatinotya. Vanoda kuuya vachiona huyai muone. Munongotiudza kuti voda kuuya tongoita zvirona normal security muya muchiona. Nokuti hapana chakavanda nokuti mudzimu unopirwa usiku ndo muroi. Iyoyo ndo gesture iri important yakaitwa navamunangagwa. Inoudza transparency asi ichakuvadzisa opposition nemhaka yekuti opposition vanga vajaira kuti kana varudza vanoti zvichabirirwa kwaita nikufu kwaita zvakati. Kana vanhu vese vakauya ava kubvira kuUnited Nations, EU, hopefully Commonwealth navamwe vese namaBritish vakauya vakatarisa sarudzo vakaita zvakaitika kuKenya zviya zviya zvokuti vatarisa sarudzo makanzwa vaKeli vachiti ivo sarudzo yaitika zvakanaka tikazoona vaRaila Odinga voti sarudzo haina kuitika zvakanaka pasi rese rikabva ravaiginowa rikati ndezvako zvisina maturo izvo ndozvichazoitika kuZimbabwe izvozvo nokuti kana sarudzo ikaitika kwine ava varikuonawo pachekerere nyangwe vanenge varudza vakazotanga kuti hazvina kufamba zvakanaka kana pasi rose rati zvafamba zvakanaka ndokupera kwacho vanenge vachizi zvaramba maruza maruza
tiri kunzwawo vachitivo vakagadzirira kuti vange vachidyidzana nezimbabwe ndokunge munyika maitwa sarudzo dzakachena muchiremekedzwawo nyaya dzekodzero dzevanhu pane zvachinja here pane zvavaimbotaura kare apo
hapana chachinja hapana chinyowani ndochokwadi chaitwa hapana chicha iko zvino zvangovapo ndezvokuti havachanzi uyai udzai vanhu vashanu vanozoona maelections zvavaimboita iko zvino kwakuakiridzwa vanhu vakawanda vanokwanisa kukavha the whole country hopefully asi other than that hapana chachino chambochinja nokuti musakanganwa kuti nyaya yekodzero dzavanhu ndo nyaya vari kunetsana nebrexit is one of the issues yakaita kuti kuve nebrexit ka yehuman rights act saka iyoyoyo yangogara iri nyaya ichangonea asi ndingazivi kuti mabenchmark ari nechapapi zvinozonzi kana makohwesa makohwesa manenge maitei chatinongoda ndechokuti tikatanga pasarudzo iyoyi yokuti zvido zvavana vezimbabwe zvabudiswa nesarudzo sarudzo yavo chai chai iri pachena tikapedza ipapo zvimwe zvese hedu tinoti tinongotaurisana nokuti nyika padzenge dzakagara zvidyidzana panenge pachifanira kuramba pachitaurirana chero paine kutaurirana tenge tiri right pasina kutumirirana makunun'unu nekutukana aiwa zvakanaka
asi imi mungatiwo here pane zviri kuchinja muzimbabwe zvekuti zvingaite kuti vekunze ava vabvise zvirango zvacho
zviri kuchinja muzimbabwe izvi zvakatonyanyisa kuwanda tinotongotanga nekuti kudhara tatisingakwanisi kuti vanhu vati nyaya dzekukura hundi dzinotaurwa vanhu vanoungana vachitaura kana kuratidzira nyaya dzekukura hundi iye zvino zviri kuitika hongu kune vanonzi vakazobatwa namauto vakarohwa asi makaona nokurumisa hazvina kumbotora nguva vakabva varegedzwa kwakuti maukuiteizvo 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 takati hatitadeiro kubva kumusoro vabva varegedzwa ndobva vaita zvakadaro iye zvino izvi tinoona kunounganwa pamahotera kunounganwa pachiitwa zvese zvinoitwa vanhu vachitaurirana vanhu vachiratidzira vanhu vachizuwa nyaya dzakasiyana siyana zvanga zvisingaitiki zvinoratidza izvona pachena pese kuti utare hwanga hwakasunga nyika hwati zvatisudzunukeiwo nokuti vanhu vatisunungukei tinotarirawo futi tiona vamunangagwa vachisaina national peace and reconciliation act ichiva inova inosunungura zvakare kuti vanhu vataure nyaya dzemapast conflicts akaitika munyika nekuti chii chakambonyatsoitika vanoti nehealing yotanga ipapo chichiendera mberi all those are very positive things which have happened within the last almost 7 weeks now vamunangagwa vatora masimba
asi ka vanopikisa vari kuti mitemo yesarudzo haisi kunyatsovandudzwa vachitove zanup f vari kutyidzira vanhu mareserve home vachiti tipei mavota manhamba aya epama slips amunenge manyorisa kuvhota maserial number
pamitemo yesarudzo havasi vani vava havasimbori clear kuti tevari kuda kuti tibviswe chii nokuti mukuziva kwangu kwese ndekwekuti pane inonzi interparty dialogue interparty dialogue is ndo pano vanogara vachiungana nguva nenguva svondo nesvondo vavanhu vamapato esaya makuru aya vachitaurirana kuti patodi voungana nevheki vachitaurirana saka reform dzinoitwa through platform iyoyoyo kune reform dzinotaurwa patwitter dzanenge dzichinzi reform dzakati patwitter vari kutaurirana asi vatotomboreva because pese pavanotaurana vanosaingirana ndosaka muchiona iko zvino kune draft yecode of conduct
sachigaro wezanup f kubritain vanick mangwana vari parunare kubritain kwakare tichiri panyaya iyi tabatawo mukuru wesangano rezimbabwe election support network kana kuti zesin amai rindai chipfunde vhavha vanoti vanotambira mashoko ekukoka vaongorori vesarudzo vekunze asi vati vaongorori ava vanofanira kukurumidza kupinda munyika
zvakawanda zvoda kuvandudzwa zvimwe zvatatitanga kutaura izvozvo zvekuti dai pasaita bongo zvese uyezve pasaita intimidation izvo zvinhu zvinokanganisa election yedu chepiri isisi totarisira zvakare kuti iripo zvino mutemo yealignment zvakabuda mubumbiro remutemo zvoda kuti da zvangogadziriswa zvaitwa kuti patinoenda vanhu vange vachiziva kuti zviri mubumbiro remutemo ndo zvaakuitwa chetatu kune issue yatinenge takatarisirawo yevote education kuti vanhu dai vangofundiswawo nokuziva kuti kuvhota kwacho kuchafambiswa sei kwozoita zvinhu zvakaita zvemedia access kuti vose mapolitical parties vanenge vachikontesta vange vachibudawo pamatelevhizhini pamaredhiyo vachikwanisa kukambena kwese kwavanenge vachida navanhu vachiendawo vakasununguka kunotsverera mapato akasiyana siyana ndizvo zvinhu zvazvedu takatarisira naiyo maobservers atakatarisira atachitaura nezvavo totarisira dai vauyawo much earlier
kutra tuwaone zimpano kanga kuzwa wa nomination court ne kampeni kwete kungo mira kuzungoona musi election day because kahini lisha musi election day chaka mufana nizaro mchua hatu shumige jese ya gaziriswa asina gaziru wacha anenge hachiitu kwa nenge shakana kwa utidae rashi kwa ungoa ilipo kutuwaone tuzumetu kwa see
kuhonya yasa shigaru ezeki
ndio nya ingo ya taka tutarisa utidae ya kuru mzahu gaziriswa nunguwa itipo kutuwa tisa shigaru yao ya upane nguwa achiona utiyo vota registration ya tata ora ii ino pedisoa shakanaka see nungungo zio mabasa saruzo soja mno zia ii process yo kutiri very technical ino dango ya kutu mnaziye basarachu kwa kashawa shakana kwa dai saru sashigaro uyu achis kwa pa chinjimbo ichinguwa iripo kutusha kutu ya lukushupanguwa yukuni hato gajirira nukuzwati basarachu rinofamba shakana kase tata tokuru zira urumende kutidaya ya kipedi sabasa iri nukusha sashigaro ya mguwa ichipo asi sashigaro wacho watata tarifira tutarifira muna nenga asiri partisan muna nabato raka rele kira tezitali sila munu muna ari independent ari impartial anukwa nisa kuita basari asina batu raka rele kira
tambonzi kwa ku imwe urukuru ya kaitu kwa na wamna nga Financial Times aningi kwa ajiti varu kuchaga mzimai kutaiti basari shunga basira ereshi
izi shunga basira chaiso soja unu kwa mzimai ndio akawanda mnika muno 52% of the population uweze basari lasi yona maerita makara wangare mzimai saka sasa kana kwa tibai rangu pwa mzimai na kuti deputy alipo wama gade futo acting chairperson mazwano murumi saka sasa kango naka kutikata chairperson mzimai teteo deputy way wechirume ende saka naka tikasa mzimai zoba zato kuruziro kutichere uko kwa tinuenda kuma election pasaruzo ma presidential candidates ma members of parliament ma senator ma councillor tuone mazimai akawanda because kana tichini tirumu new era new dispensation ngaite new era isiri ya rumecheti asitone wazimai atenda upa njibwezo jipa msoro soro
mkuru we sangano re Zimbabwe Election Support Network amairi dai chibunde vava wari parunare muarare Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari ku Davos, Switzerland kumusangano wezveupfumi wakakosha zvikuru we World Economic Forum. Vamwe vakuru vakuru vehurumende vari kumusangano uyu vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ichange ichishambadza bhuku rekukwezva vemabhizimisi vekunze rinonzi Investment Guidelines and Opportunities in Zimbabwe Handbook. Bhuku iri rinoti vekunze vanenge vachida kuvamba mabhizimisi vanokwanisa kuita izvi zviri nyore muZimbabwe uye pane mitemo inenge ichivachengetedza kuti vasangotorerwe zvinhu zvavo. Vanonziwo vanokwanisa kubuditsa mari dzavo kana vachida. Bhuku iri rinotiwo Zimbabwe icharemekedza zvibvumirano nedzimwe nyika zvinonzi Bilateral Investment Promotion and Protection Agreements. Nyika dzakawanda kusanganisirawo South Africa, Germany neBritain dzanga dzichinetsana neZimbabwe kubva muna 2000 nenyaya yekutyora zvibvumirano zvakadai pakutora minda. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varivo muzvina bhizimisi muno muAmerica vaPromise Sunday.
Zvekuvhura Zimbabwe kune pasi rose kana kuti opening up the country to outside investors ndo zvimwe zvezvinhu zvatanga tiri kutarisira kuti zviitike nekuti tinoona kuti pautongi hwawa Mugabe nyika yedu yange yava in isolation saka ndoona riri danho rinochingamidzwa zvikuru kwazvo kuti mutungamiri wenyika aende achinotaura kune pasi rose kuti tavana nyika ine maconditions are not accept outside investment uye zvekuti my investments evanhu vava anenge ari protected vakauya kuzoinvesta kuZimbabwe. I think those zvinhu zvikuru zvavichiita kuti foreign direct investment itadze kuuya kuZimbabwe. Saka chandinodira kutaura zvinhu zvakadai pamagungano akaita seiwayo zvinoita kuti munhu pasi rese ripe accountability kune zvaunenge uchitsidzira nokuti kana uchinge wataura mashoko aunenge wataura pagungano rakaita seDavos World Economic Forum zvinhu zvekuti vanhu vakazoona maconditions awange uchitaura iwese mutungamiri wenyika asiri wari kuteedzerwa zvinokupa pressure kuti uite govern in a certain way. Saka nyangwe zvazvo zvakawanda zvitaurwa namunangagwa tisati taona kushanda kwazvo asi kubuda panze vachitaura mashoko iwayo zvinhu zvatinokurudzira nekuti munhu unozobatwa nemashoko ako
asi zviri nyore here kuti vanhu vekunze ava vanzwisise kuti vanokwanisa kuendesa mari dzavo kuZimbabwe tichitarisa kuti kunze uko Zimbabwe inenge inobatwa seyakageza negoka munyama
zvichiri kutonetsa kuti pasi rigamushire pamaconditions emuZimbabwe pane zvinhu zvakawanda zvinotatswa nemainvestors vasati vaunza mari dzavo munyika vanoda kuti vaone zvinhu zvakawanda zvanga zvichiva zvinhenga mupini panguva yekutonga kwaMugabe kuti zvinhu izvozvo zviri kuratidza here kuti zvechokwadi hurumende yavapo yakuzvatizvezvi walking the talk saka tinoona kuti zvimwe zvezvinhu zvinotariswa nemainvestors kuda kuona kuti maelections achaitwa here munyika ari free and fair and ari peaceful vachada kuona kuti mahuman rights ari kuobservwa here vachada kuona kuti because pamahuman rights ipapo pane issue yemaproperty rights nezvinhu zvakawanda wanda zvinhu zvakawanda zvinoda kuti mainvestors vatange vaona zvichinatsoitika saka I think pakutaura kwose kunoitwa muNangagwa ndinoona ini mafungiro angu nemaonero angu ndeyekuti mainvestors akawanda vachange vachiteerera asi vachange vachida kuti pave mamilestones akati kuti anofanira kuti aitike kuti vavimbe neutongi hwamunangagwa ende chinhu chihombe chakatatswa nepasi rose inyaya yemaelections
mubvunzo wekupedzisira vasande tichitarisawo vanhu vaenda navamunangagwa vamwe vari kuchema chema kuti panenge pakawanda varume madzimai mashoma zvikuru ingava nyaya yekuti ingada kuti izeiwe here ichigadziriswa mune ramangwana
zvinoda kugadziriswa steric baba zvinoda kugadziriswa steric ndaona inini line up yaenda kuDavos I think pane madzimai 4 chaiwo pagungano revanhu 37 gender balance inodiwa even pamatrips akati tinoona kuti kune vakadzi vakawanda steric muZimbabwe vadzidza vanokwanisa kunge vachimiririrawo panguva dzakaita sedzi saka gender balance is always needed uyezve gungano ravafamba naro rakakurisa ende tine shungu dzekuti pane chose chinenge chichiitwa navamunangagwa dai vakati chose chavanenge vaita chive chinoratidza kakubata homwe izvozvo ndozvinhu zvezvinhu zvatinokurudzira zvikuru kwazvo zvataigara tichichema navamugabe saka hatizivi kuti vanhu 37 vamwe vanongo chingonzi ministry of aid hurumende inenge ichikwanisa here kusustaina macosi akadaro because kuDavos kumablessing kunodhura
avo vanga vari vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varivo muzvinabhizimisi muno muAmerica kuFlorida vapromise Sunday vari parunare kuFlorida kwakare
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reCongress remuAmerica ravhota kuti mamwe mapazi ehurumende angavharwa sezvo vanga vasingawirirani panyaya yebudget achivhurwa. bato riri kutonga rema Republicans range riri kunetsana nerinopikisa rema Democrats panyaya yekuti poitwa sei nevamwe vanhu vakauya muAmerica vari vadiki nevabereki vavo vainge vasina magwaro akakwana. MaDemocrats anoti ngavapiwe magwaro ekugara munyika, asi maRepublicans anoti nyaya iyi yanga isingafanire kubatanidzwa nenyaya yebudget yenyika. Asi chibvumirano ichi chinoshanda kwemavhiki matatu kusvika musi wa 8 kukadzi potanga kuzeiwa zvakare nyaya yebudget iyi. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti vanhu vashanu vakashaya kuchegutu nechirwere chekolera uye muHarare munonzi mave nechirwere chetyphoid. Asi gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parrenyatwa vanoti vanhu vashaya muchegutu vana chete, vachiramba kuti pane mumwe mwana ainge ashaya zvakare nechirwere ichi. Vanhu makumi maviri nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chirwere chekolera ichi. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights riri kurudzirawo makanzuru kuti akoshese kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti vasatapurirwe zvirwere izvi. Sangano iri rakuridzirawo hurumende kuti ione kuti makanzuru awanisa vanhu mvura yakachena uye kuunganidza masangano ose anopa rubatsiro kuti aite mushandira pamwe. Muna 2008 Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekolera vanhu vanosvika zviuru zvina vakashaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Rutendo Bonde.
Inyaya yedu yatinogara tichingotaura tisinganyatsooni kuti nyaya yacho iri kupedzwa sei. Inofanirwa kunge yakaitwa especially kuti during 2008 and 9 4,000 vakafa zvatinoziva zviriwo documented yanga iri crisis yekolera. We still don't have access to water. Mvura haibudi mumatepi. Doesn't matter which city you're in, mvura haibudi mumatepi. Saka one, one of the hygiene say it becomes an impossible thing. And we all know, you know, looking for water is a gender issue because wakazi ndio wanofara vachitazi vachizotsvaga kuti vanowana kupiki, vanowana kupi mvura. So you know that this is a multi-sectoral issue which, you know, we need solutions now. We can't be a decade tichingotaura chimwe chimwe chete ichocho icho. Wanhu vachingofa 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 vachingofa. Matoilets, access to sanitation, access to disposal of biological waste, zvinhu zvese izvizvi zvinoda kugadziriswa. It's an emergency. Mukunge emergency yacho inogara ingoriko every year every year every year, tichingoti tine emergency tine emergency. Kana tadhila neepidemic tinoita kunge tinowarayiwa tinokanganwa. No kanganwa, yet you know that these things are now constitutional rights for the people. You know, the rights to water, safe potable water, you know, those are now rights in the constitution. So atorima violations makuru, and I think the responsible authorities need to cry out so that wanokwanisa kuwana ma partners. You know, although atingararani upenyu hwevapartners senyika, we need to also take responsibility for our issues.
Ko tichitarisa kuti dambudziko ratopo Dr. Bonde, vanhu vangaite seiwo kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe zvirwere izvi?
Utsanana, ngatichei utsanana wa tinokwanisa. I know kuti tinogara isiti kana pasina mvura shandisa madota kuti uite sei ugeze maoko, but ngatitsvageichi every method yatinokwanisa kuti tiite utsanana hwepamusoro. Ngatimirei kumhorosana maoko, ngatimirei kudya chikafu chinenge chakabikwa in public places, ngatimirei kutenga mafruits tisingazokwanisi kumageza immediately tisati tamadya. And the other thing which is also important is lechekuti mvura yedu kana tiri kuishandisa ngatiipurifye at point of use. Watsvaga mvura yako kwowatsvaga ikokoko, kana usingakwanisi kuifashidza chiisa mishonga yaya inogeza mvura yaya inenge ine chlorine mukati. Asi zvisizinei kuti uri kupi manje zvezvi, hatingangoti nekuti kuchidhiki kunoku kana kuti kuHarare chete. It's communicable disease. One vari kungofamba vachienda kumabasa akadhawuni vachikwira vachienda every, saka which means kuti chirwere chinopararira at any moment.
Tiri kuona kuti masimudza nyaya yemvura, mari yacho makanzuro ari kuti ahana, inotobva kuReserve Bank. Asi Reserve Bank yacho mari yacho inobuda zvishoma. Hamuone here kuti panoda kukosheswa nyaya iyi yekuti vanhu vawane mvura yakachena, vanhu vasarambe vachifa?
kuziva kuti pane mitemo inoita kuti zvinhu local council waite ratio yekuti mari dziyashoma dzavanokolekta kune one percentage guru ngaiende kuservice delivery. Asi tinoona kuti mumalocal councils edu percentage guru inoenda kumafixed cost avo evashandi nechiinichiinichi daitikaribvisa ipapo handiti tinotakutarisira kuti zvesibhend ichatitengera mushonga nekuti taamunguva yecrisis handiti but mari ichaitanga kukukolekswa kubvira 1980 takaita sei nemari dzidzi dzaikolekswa takashandisa here takakwanisa kuprioritiza tine sustainability plan here yekuti chi as our cities are growing what is the plan also for increased availability of water? What is the plan also yema toilets nechi ndinekutonera ndichiona achidhidhidhidhi apa ndichiona vanhu nguva yekunayaya vachitichi sewage iri kungowerera vana vachitamba muchi sewage yaya. It's because chi planning yedu yanga ichina kuanticipata chi kuti vanhu vachauya kusima town nekuti kunenge kusina zvimwe zvekuita.
Dr. Rutendo Bonde vanga vari paRunare muHarare. Munhau dzemitambo, murongi wemitambo yetsiva vaClyde Musonda vatorwa resines ravo rekuita basa neveZimbabwe Boxing Control Board vachipomerwa mhosva yekutsvaga mari zviri pamutemo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
VaMusonda vakatorerwa resines rekushanda semurongi wemitambo yetsiva vachipomerwa mhosva yekuenda kunotsvaga tsamba yebasa kubva kune gurukota rezvemitambo vaRaymond Kazembe Kazembe uyezve kushandisa dzita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutsvaga mari kumakambani. Tsamba yakanyorerwa vaMusonda musi wa19 Ndira nemunyori mukuru weZimbabwe Boxing Control Board Muzare Patience Masari Rambi inoti vaMusonda havachatenderwi kuve nechekuita nemutambo wetsiva munyika muno vachinzi kana vaida kuita izvi vanokwanisa kuita vasiri muZimbabwe. VaMusonda vanonzi vakasvetuka bhodhi remutambo wetsiva nekuenda zviri pamutemo kugurukota rezvemitambo vaKazembe kunokumbira tsamba yekushanda semurongi wemitambo. Tsamba iyo vaifanira kupiwa nebhodhi rinotungamira mutambo uyu. VaMusonda vanonzi zvekare vanga vachishandisa dzita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa kutsvaga mari kumakambani yekushandisa pabasa ravo. VaMusonda avo vaive vashevedzwa nevebhodhi kuti vape divi ravo nezvemhosva dzavaipomerwa idzi havana kuenda kumusangano wacho. Asi VaMusonda vanoti vachapikisa mutongo wavapiwa uyu vachiti vakasarudza kuenda kugurukota rezvemutambo mushure mekunge vaedza nepese pavaigona kuwana tsamba iyi kubva kubhodhi retsiva asi pasina chaibuda. Hapana kudyidzana kwakanaka pakati pavaMusonda nebhodhi riripo iri iro rinotungamirwa navaRichard Hondo iro rakadzikwa nevaimbove gurukota rezvemitambo vaMakosini Hlongwane. VaMusonda vakamboshevedzera kuti bhodhi iri raive risingakodzere kutungamira tsiva.
Tukanganisira nokuti tiri kuta kupiwa munhu kunze ungatungamirira chiboxing pamwe iye anenge asinawo futi chido chacho neboxing.
Aka kave kechitatu VaMusonda vachitorerwa resines ravo nemabhodhi anotungamira tsiva akasiyana siyana. VaMusonda ndivo vega murongi wemutambo wetsiva akakwanisa kuita mutambo gore rapera apo vakakwanisa kurwisanisa Tinashe Madzivane wemuZimbabwe naRobert Kachidza wekuMalawi. Madzivane uyo akakunda mumutambo uyu akatambidzwa motokari yerudzi rwekombi Hayes pamwe nemari inoita iyo zviuru zviviri zvemadhora asi anoti izvi hazvifaniri kutanga nekugumira paari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Hurumende inodzikisa mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. EU inoti ichadyidzana neZimbabwe ikaita sarudzo dzakachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.